Chimu zvanga takurona George Munyowani mumwe anga aripo anga akufunga kuti ko vangapinde mupopeti nguvai kampeni yedu ichafamba yakatarira wadhi newadhi yoga yoga muwadhi imomo munhu woga woga achawanika ari panzvimbo yaachavhotera yatoti polling center based registration paunonzi apa ndopaukarejista ndopauchanovhotera ipapo tinoda tigoona kuti nzvimbo inenge yaroora bhora musango ndeipi ndeanaani vapostori vekwamarange vanozikanwa pauchavhotera vanoenda kwamakandiwa vekwamugodhi magaya masalvation army n'anga hapana vasingazive pakuenda seapo toza kuti pachikoro chakati icho chiana nevemusangano chiahumani ipapo chiaweip woveterani sdtn muchibha nachimbwido vanhu venyu vavhota here